Mapfumo uyo ange ari kuAmerica kwemakore gumi nemana anoti akabuda munyika nekuti ange asiri kufara nemabatirwo ange achiitwa vanhu pasi pehurumende yaRobert Mugabe.
Mabatirwo aiitwa nyika inoi akanga asina kunaka. Munoona kuti utongi hwanga huripo hwanga husiri utongi hwakanaka. Utongi huri one-sided. Une dictatorship mukati.
Mapfumo uyo acharidza kuGlamis musi wa28 kubvumbi anoti anogona kugara munyika kana vanhu vachida kuti aite izvozvo. Mapfumo uyo akambopfumirwa mhosva yekuba motikari anoti haana kana mhosva yaakapara.
Motikari idzi dzakatoshayikwa nenyaya yekorapshen iri kuitika munyika and hapana munhu akauya achiti ndabirwa motikari. Hama yangu ino munhu anonzi Simba akatodaidzwa nemapurisa emuno kunzi uya utoone motokari dzamukanya. Tashaya munhu auya achitichi ndakabirwa motokari, uyai mutore motokari dzake idzi. Akasainiswa mapepa vachizoenda kechipiri kuti vanodziona kwadziri dzadzatengeswa nemumwe mupurisa. Handizi maona kuti vanhuora ndokorapshen yatiri. Mukuru anozofambisa kubasa ramapfumo vaAustin Sanda vaudza Studio 7 kuti vanogona kuti mapfumo aende kuulawayo masvingo mutare nedzimwe nzvimbo kana pakaita mukana. Mapfumo akatanga kuimba kare dzimbo dzechimurenga achishandisa madimikira nezvimwe. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Yavane, yavane.